maonero andinoita ndokuti zvinoenderana nokuti Russia yazvitambira sei, nokuti tiri kuona kuti Russia iri kuti hapana chibvumirano chatichaitwa chokupedza hondo, asi maitire eRussia okunge yakusuduruka kubva muUkraine yakuenda kumaboda states kwacho zvoratidza sokuti vanenge vaakupererwa nezvavari kuita, vari ku ramba zvavo nyaya dzokuti hapana chibvumirano chatichayatsokubuda panhaurirano idzi, asi ndo kwavari kunge vari kuzembera kuchibvumirano ichocho, nokuti vari kuona kuti havasina shamwari dzakawanda pakurwa hondo iyi. Nyika yeTurkey yaisimbova yakarerekera kuRussia yangu iri munato iri kuvakurudzira kuti aiwa misai hondo iyi mutaurirane.
Tinoona zvakare kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanga vari muPoland uyezve vakaita nhaurirano nevamwe vatungamiri vedzimwe nyika dzekueurope. Munoona kufamba kwakaita vaBiden kuchibatsira here muhondo iyi?
Kunobatsira chaizvo, nokuti pavakava vari kueurope ikoko vakaparana chitsidzo chikuru chokuwedzera masanctions kuRussia, anosanganisira kusatenga gasi rinoenda kueurope richibva kuRussia, zvinova zvichazoremadza kwenguva yakareba ikonomi yeRussia. Vakabvumira zvekare kuti vachawedzera mari yokubetsera marefugee inosvika $1 billion, vagowedzera zvezvekare zvombo kuUkraine kuti Ukraine ikwanise kuzvidefenda. Vasati vatopoendako kueurope ikoko vakasaina mutemo wokuti imwe mari yenyika yeRussia inenge iri mugold, sokuziva kwedu kuti nyika dzinenge dzine mari inenge yakaiswa gold isakwanisa kutengeswa kune nyika dzakawanda wanda, zvinova zvekare zvichawedzera kuremadza ikonomi yeRussia kuti isvike pakugwadama, isazopota ichirwisa dzimwe nyika.